Izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko nekamba neSinoman Group Holdings yekuChina, yekuti yakapa kanzuri yebhikita mari iyi muna zvitagore rapera pasi pechirongwa chavo chekubatsira kusimudzira budiro yenharaunda dzavanoshandira. Mutauri webhikita Minerals vaCollins Nikisi vatenda kuStudio 7 kuti vakapa kanzuri mari iyi senzira yekubatsira budiriro mudunhu.
Ichokwadi ichocho kuti tinoshandidzana zvakanaka nekanzuri yedu yebhikita Rural District Council, ndiyo yatinoisa kumberi panyaya dzemabasa ebudiriro. Uyezve gore rapfuura takakwanisa ngechibhadhara mari inoita iyo $100,000, mari iyi ichipinda muhomwe yavo yedevelopment levy.
Vagari vazhinji vanoti vakatsamisika zvikuru kunzwa kuti kanzuri yakapiwa mari yakawanda zvakadai, nekuti migwagwa, zvikoro nemakiriniki hazvisi kugadziriswa. Vamwewo vari kunyunyuta ndava Oscar Makova vekwamukore kuwat 8, avo vanoti
takungosvika zvongonzwawo kuti pane 100,000 yakabhadharwa yekuti community ishe ownership yekuti vanhu vabatsirikewo. Isu tinotarisira kuti mari iyi ibatsire munhu wese anonzi munhu wemubhikita. Kune zvipatara zvinoda mushonga, kune marodhi anoenda nevanhu vachienda kuzvipatara ukoko akashata.
Izvi zvatemirwa nemumwe mugari wepanyika Growth Point Valason Mukomondera.
Saka zvakashatazviya zvazvi tisati taunyatsoona ndezvipi bhozi hakuna mastandby preparation zvekuti kana kolere kwaiyakaita outbreak happening now. Tinopinda pati tisina mavehicles, tinopinda pati tisina many power. Kune vanhu vachiri kutofamba madistance akadokura kusvika ma20 km kubwadiseitiamdamoirumperi yetofamba 12 km kundotsvaka mvura.
Asi mukuru webasa mukanzuri yebhikita vaPeter Chibi vati mari yavakapuwa nekambani yebhikita Minerals ndeyemutero weunit tax uye vakaishandisa mune zvakawanda.
inoshanda zvinhu zvinenge zviri mubhajeti rekanzuri. Imari yavo iri mubhajeti rekanzuri yekuti ida kushandira kungava kuti vaida kubirwa zviyo yemota kana kuti vangada kugadzirwa mugwagwa.
Vachibvi vati mari inobviswa nekambani iyi yekuvandudza budiriro pasi pechirongwa chekudzosa upfumi munharaunda haiuyi mukanzuru, asi kuti inouya muhomwe yekomiti yotungamirwa namambo wemunzvimbo iyoyo Ishe Marozva. Asi mutauriri wesangano rinomirira kodzero dzevagari rebhikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bhira vaMark Mutengani vati chero iri mari yemutero pana chinobatika chavari kuona kubva kumigwagwa nezvimwe zvataurwa navachibvi. Vati izvi zvave kupa kuti vafungire kuti kanzuri iri kuita zveuori sezvo yagara ine dzimwe nyaya dzeuori dziri kumatare edzimhosva nechekare.
Ndinofara nenyaya yekuti hatisi kuona chakachinja pamusoro pemari yavakapiwa Land Tax. Nokudaro taifungidzira kuti sezvo dherivhari ichawedzera ichayambururwa nokuda kuwana mari yakadaro nekuti 100,000 yoyo. Pati kubva payakapinda hatina chitsva chatakaona chakaitika, hapana sezvo dherivhari yakayimburuka chero manzvimbo dzatigere.
Vagari vari kupomera kanzuri yavo mhosva yekusabuda pachena kuti yawana mari dzakadai senzira yekuita basa rayo zviri pajekerere. Vanoti migwagwa yavo yakazara makomba uye haifambiki zvakanaka mumaruwa, uye vanhu vazhinji vachiri kufamba nzendo ndefu kuenda kumakiriniki nezvikoro izvo zvaigona kugadziriswa nemari iyi. Vakuru vakuru vekanzuri iyi vanomwe vari kutongwa kumatare edzimhosva kubhikita mushure mekusunga nekomisheni yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC vachipomerwa mhosva yekuita uori vachizvitengera zvikakarara zvemotokari nemari inosvika zviuru $200,000 emadhora ekuAmerica kana kuti 280,000. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.